ndisa nedetail akawanda zvangoitika nhasi.
Hapana vamunoziva vakakuvara?
Hatari tane nyuzi dzacho. Tangotumira meseji kuti vanhu vatumire pagrupu redu but hapana taoii.
Zvakaitika nguva izvi?
Zvaitika mahafu 7 nhasi mangwanani.
Asi hamusati manzwa kuti pane dzimba dzakakanganisika kana chakadarocho?
Hapana zvati zvasvika. Tangotumira masingers all over the district kuti information iwe but as we speak nothing has been received today.
Asi hapana vanhu vakavya kutsvaka rubatsiro?
Havashati. Zvinoti zvaitika nhasi maybe last week about 8 hours ago hapana taunda information.